Vachitaura apo vairatidza vaimbi vemutambo yemafirimu pamuzinda muchawe Theatre in the Park uyo uri kuvakwa nerutsigiro kubva kumizinda yenyika dzakasiyana siyana dzakaita seAmerica neBritain muZimbabwe. Mukuru weRooftop Promotions vaDavis Gusha vanoti musha mutsva uyo uchasimudzira mitambo, mabaiskopo kana mafirimu emuno ayo asina kwaari kuratidzwa pari zvino.
Takaenda kucensorship board takatezwa aiwa nyika ino mazaraji mamwe mabaiskopo esaya. Ndana James Bond, ndana chichi, zvisho kwadada kuonekwa mafirimi wayo. Asi edwa vanhu vanogara vachingokomberena kuti tinawana kupi, tinaonera kupi. Saka izvi ndoreziness ratapiwa hero richingorakidzechi zvedu zvechivanhu. Mafirimi edu anoitwa muno muZimbabwe anoitwa mudunhu medu muno.
Vanotiwo donzo ravo nderekuona kuti izvi zvaitwa zvine mwero uyewo kuti vanoita mitambo iyi vawane chouviri sezvo mitambo yavo kana mabaisikopo anenge ave kuonekwa nekutengeswa vanhu vachibhadhara. Vagusha vanoti vanodawo kuti mafirimu asimudzire upfumi hwenyika sezvinoitika kune dzimwe nyika uye itariro yavo kuti vematerevhizheni ari kuvhurwa matsva muna kurume achange avewo kutenga mafirimu kubva kukambani yavo.
Isusu tinoda kupa signal kuterevhizheni station particularly pamitambo iri kuuya iye theatre yemafirimu as well. Tiri kuvatizwa kana muchida mafirimu uyai muone mafirimu ari kwaunoga so that munotore chimago iso pamatv screen yenyu pazvitaitai zvenyu izvo.
VaSteven Chifunyise avanonyorawo mitambo yakasiyana-siyana vanoti danho ratorwa neRooftop Promotions richasimudzira mabasa emitambo zvakanyanya munyika.
Mitambo yedu mafirimu zvanogadzirwa nevana vakasiyana-siyana anga achigadzirwa achinzi mari hakuna kubhadhara kutelevhizheni. Saka nevazhinji vazive kuti madramas mafirimu edu atinogadzira akawanda. Saka nzvimbo inoi ndeyekuzoti vaya vasingazivi kuti zviri kugadzirwa munomuno ndezvipi vouya vovona. Kaya vaya vekutelevhizheni semachannels achange aripo akawanda, ndiri kuchaita 12 channels tanga kwegore rino, pakati pegore rino kuchaita 12 channels patelevhizheni. Vachauya vachizoona mitambo yachona obva vaitora voisa patelevhizheni.
Muimbi ane mukurumbira zvakare achitambawo mafirimu Oliver Mutukudzi anotiwo musha mutsva uyu uchabatsira zvikuru uye shuviro yake ndeyekuti dai misha yakaita seuyu yavakwa mumadhorobha ese munyika.
Tino zvinhu zvakanga zvagara zvichingodiwa dai tawana dzakawanda dzakadai mudhorobha rega rega nekumamisha kwedu yataita dzimba dzakadai dzekuti vana vanowana pekuratidzira zvavanogona.
Mumwe wemuimbi ane mukurumbira munyika Bob Nyabinde anoti pane kushora kunoitwa vaimbi kana vatambi vemuno uye anoona sekuti veTheatre in the Park vachavandudza mabasa evaimbi nevatambi.
Tingaramba hedu tichiti zvinhu zvakaoma asi hapana munhu mumwe chete angagona kuzvisimudza. Ini nemi tikatarisa kuti zvatinogona zvii zvikavandudzwa izvozvo tinobudirira.
Vagusha vanoti kunze kwekuratidza mabaisikopo pamwe nekuti vaimbi varidze panzvimbo iyi, Theatre in the Park ichapawo mukana kune vanoita mitambo yemafirimu kana madrama kuti vadzidzire kuita izvi pachena. Vanotiwo muzinda mutsva uyu uchange uine michina yekurekodha mimanzi, mafirimu kana madrama uyewo unenge uine dzimwe dzimba dzekuitira misangano. Vagusha vanoti pachange paine zvirongwawo zvekuzeya zvinenge zvichiitika munyika zvichange zvichidaidzwa kuti State of the Nation. Pari zvino veTheatre in the Park vanoitira mitambo yavo munzvimbo dzakasiyana-siyana uye nzvimbo zhinji dzinoratidza mitambo nemafirimu dzinowanzoratidza mitambo nemafirimu ekunze uye dzakavakwa kumakore ekuma1960. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Ivan Chifera.